A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currency.
Tell us what you are thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila ndodawutini.
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama-passport atholakali phela.
Yeah, ikanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Yasi, zviri kunzi panouya August, mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, what in the village, what are you?
Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid-August. He says it takes 4 to 6 weeks. And then that's the first batch of the special paper and ink. And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch 2, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni atshiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kwenyangazala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula phepha leli. So sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho ime njani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini ukuthi usebenze i passport yakho siyexpire kumbe hathi. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu. Siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexotshwa le mazweni atshiyeneyo ngoba ama-passport abo saya-expire. Kunjalo ke mfowethu.
Ayi, ndizozvo Gibbs, mashoko auri kutaura ndiwayo chaiwo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika inyaya yemapassport vari kuchema kuti dzikanga dzaexpire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirinyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nawo vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirinyuwa mapasipoti iwayo, zvakuita kuti varasikirwe nemabasa, vamwe vachidhipotwa vachiburiswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nawo vane ruzivo nezviri kuitika mukati vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neingi tingati chikamu chekutanga chekutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu mid-August. Pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko. Saka idambudziko, vamwe vaienda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022. Saka inguva hombe yekumirira. Uye ipapa kana mapepa akasvika muna August, hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapassport matsva, vanogona kunga vaine backlog yavanotanga vambo clear. Saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka, ndo dambudziko riripo. Gibbs Jones wauti tina vatinawo mambeu vanoshanda neZimbabwe Exodus Forum vari coordinator vari based muSouth Africa, vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only. Saka regai tingoti gaga navo. Vamambeu, togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports are very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally managed with the DZT, or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you'd find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yamboti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were naturalized in South Africa, but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport, they cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of these passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport has expired, you are expected, under the law to have valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer then the employee to say, does your employer want to understand you, or they do not want to understand you, because they might have the nepotism to dismiss you. This is not all.
Mm-hmm.
Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here are, you know, using bank accounts, and they are using accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now. We need to see how we can recover our money, because we no longer trust that it will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passports will be expiring the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line. You cannot get new banking facilities because your passport is expiring. To make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in the quandary facing the risk of being deported.
Mm. Thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinemte Eri Gibbs. Hello.
Hello, Magadi.
Tarasimba, dear now.
Yeah, Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakondo, mungaendo kure ne radio, kana kudzora volume ye radio yenyu, mungaendo kure ne radio yenyu. Chichamunokurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe. Because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dza ikoko nzira imwe nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Ichokwari ndozvakanaka izvozvo. Hurumende yaisimuka uchose izvozvo nokuti vanhu vapanyika dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru. Taiwana mari. Ichokwari izvozvo.
Thank you so much, Baba Maita Basa.
Ndinotenda.
Thank you. Gibbs, that's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says that once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when Kubuluma Locha, Otong, Livet, Spanda, Ose, Botswana, Ose, Havron. So basically, e passport, yake, why apply la? December.
Mm-hmm.
So passport lay would say Charufo Nagota Bamchel would Amenbichan. So Bamchel and Gutu occupy one corner, a paper lay special paper.
Yes.
So I still very paper.
We have another caller, Gaitins, the Wooten Diani. Linjani Baba. Linjani Baba.
Yeah, Linjan Void. Injan Pilia Convoid.
Hello.
Hello, Unjan Baba.
Baba, what is
Siripo yetu Magadi.
Siripo.
Munokuluma munotaura.
Ndinotaura.
Ndinotaura itinzwe.
Anuza inda kufonera zvatatatara nemi ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport, asi kana mamusina kugadzirira, tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nekutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
All right.
Saa mwenezo kutawura ere?
Nanda asata gazira
zao. Aywa, tunotenda. Thank you so much.
Warai.
Okay.
Mm-hmm.
So, yeah. Gibbs, regaitingo zukira kuna wama mbeu. Mm-hmm. Since waru kuna kuyenda. Wama mbeu, neshona kutimungo tide kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko rema passport nokuti tiri kunzwa kwakawanda vari kuti ika expire wakutoziva kuti nebasa ra expire.
Ya, ichokwadi chaizvo kana tika magariro atinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge ichifanira kunge iri valid. Kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati muma street up and down zvita zvauri kuita nekuendawo kubasa. Zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati. Kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati. So it is common cause kuti kana ichinge yaexpire panofanira kunge pachipiwa imwenyu one. Saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose. Vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka. Vanhu vanenge vakusha kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa wobudisa bepa wanipe bepa racho rakaexpire passport yakaexpire. Saka unenge watova illegal immigrant. Saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoitawo nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno South Africa kune manhu vekuZimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana siyana. Deni yagona kuita chikumbiro special request yaingaita zvayo kuhurumende yeSouth Africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunawewo mapepa kana achinge aexpire. Kuda vainyora ingava tsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvinga usungwa usatukumezewa nemapurisa. Deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita. Nokuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda muSouth Africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni. Saka ndo pane dambudziko ipapo. Munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete kudzokadzokeki. Saka dene hurumende yanga yaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musabhiki muno yeti vana vedu vane matambudziko akati neakati taikumbirawo kuti tiite depara tingaita kudai ngava emergency paper kana ameno zvavanogona kutaura
vamambe ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri. Hello. Hello.
Yes, lova netsuwani kona kunjani voit?
Hello.
Hello.
Makadi. Makadi.
Tiri pamakadi zvifo.
Takasimba, mungadzora mbishana volume yeradio yenyu.
Tiri pamakadi zvenyu.
Halo, ndiani vari parunhara?
Halo.
Munoitwani?
Mukutaura navachikwama kuBotswana.
Vachikwama? Hanzi kuri sei kuBotswana?
Hai, kuBotswana kuri raiti zvako.
Tipei pfungwa dzenyu vachikwama.
Mukoma jonga kana takatata nhau imapassport inotirwadza mani. Nekuti hazvombozivi kuti izve takango apply mapassport hasi kutombobuka kuti tizive kuti anobuda rini. Zviri kutirwadza mani.
Saka maka apply for new passport yevanhu kuti muda kurinyiwa yamuina?
Kurinyiwa. Saka kubva tachiona ipapo kuda muna April nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa. Tatonzwa mutazo tinotaurai pane vamwe vari kuti kwaita kunzi 2020 saka hatinavazi kuda kuti hapana chatakamirira zvika kunzi 2020.
Saka impassport yenyu ino expire rini?
Yangu iri kuto expire izvezvi gore richipera.
Gore richipera. Aiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna August umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro.
Kana tikave chokwadi tingazvitende.
Ndizvozvo. Thank you so much.
Thank you.
Maita basa. Keeps you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves.
Okay, Mr. Mambeu, you are still there?
I'm here, sir.
Right, just to sum it up, at the end of the day, are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents, like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambition.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government of Zimbabwe, which should negotiate or we should speak to the South mm-hmm. African government and say we are in a we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in mm-hmm. terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on mm-hmm. Facebook on VOS Studio 7. We have Tafatwa Ninja, who says fair. I'm in Namibia. Then Enoch Musara says, my one.
Mm-hmm.
Then I've got school, Umandlo, Umandle, Utisalwana Ndube, indaba yamapassport, ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha e-Australia. So school is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night mm-hmm. in Australia, so she can't right now. Then I've got T-Tops is saying, can you call me right now, you guys? So that we can talk.
Mm-hmm. Kushona Facebook page yedu, tina wa onias nzua, anzi na wa nzua, azi wari kufunga watu wari kutawirira wana wa dikiri, kweta wa progress matonga, wanyura namba zao, tishaeza kusuwa fuenira, wanzua wa zoka shakari, shukanzi mabato mawiraya, ari kutamba nesu, ndufunga wari kutawira mapato yetu matonga ruwe nyika,
mm-hmm.
kweta kote ni mpe mikoti, anzi wanawe Zimbabwe msashike hakuna zakadaro, vakaramba nema passport avo, tungo zipa mvume kugara kunze pachedu. Amenu wanda kushanda, isu toita mabasa ema wako tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, tuenda ni kujite kana kwa mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa usofoni yao, waka nyunyu takuti muruku ufoni reivano, wanenga wasiru kuziwa shurikuitika, anzu, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Ayo wa mkoma nzuwa, chaita kutiti wafoni watumira namba zao, kuno se ukumbira kwa trikita, mm-hmm. watu wanda kupinda mchirungu watumira ye namba zenyu, sakai watumira wa namba zao, saka saka tawafoni ra. Mm-hmm. Gaiti mwuzi, watu nemu wa mchiriri pa chirungu, alo?
Alo, waburu wangu.
Ndiya ne avu?
Vagogode,
wari pa South Africa vagogode.
Magadi kwa kambi.
Aiwa ndirumpe ni baba chirongwa ndicho chi tipe ifungwa zeni.
Aya hema pasi yani kwa kumana.
Eh.
Ati pana ni shida yuko funda lipo kuti. Pane vamu vani na passport.
Aka
expire. Asi na passport aya ane mapenzi achipa toka zara. Andi zikuti wa niwa hawa goni ere kuti urumende wa niwa wa niwa ni mapasipoti ya sata apera hawa chilaya jika woyinda kana kuye basi wanzi wazete wa msisti kana wazete wa msisti wukwa ni chabudi kuchimzo chabita ni mapasipoti wano kuti unika ina mapipa
yes
mm-hmm.
Ipapo daita atawa na watiru kudaweza utitibate veku registrar general's office pamoja tenewe kubazi reje kuchikizi mkati menyika the home affairs tenewa trukeza kubata teka kwanza kuwabata tanyora mfunzo yenyu pasi towa mfunza yesho Gibbs Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have
pages
for the government to renew. See if they can renew those passports.
Hello.
Good idea.
Hello.
Mm-hmm.
Hello.
Yes.
Asi mapenzi acho ndiri pakati ine permit saka zvinoreva kuti ndiri kuti ndiri saka ini ndogara iri gare here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana hurumende ndiyo yashaya mapepa
ya inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyo pakukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe tinotenda zvikuru vagu gode tichati kana tango vabata kuma office iwayo registrar general's office ne home affairs tobva tango ita mubvunzo weita unyora pasi
maita zvakanaka vagofe
thank you so much Gibbs we have another caller
yes loba balapha ke osecinga nothi sizothi silobani kunjani kwalapha ecinga nford
yebo baba kunjani ukhuluma nodumtsane mkhwana
mkhwana zothini
hayi esithile hayi baba indaba le siphatha kabuhlungu thina esisebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngama-passport bethu abanye bayatshontshelwa ama-passport bagcine beseluza umsebenzi ngokanjalo kanjalo and then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje yena upresident uthule kakhulume lutho ngakho bazithulele nje bazidlela imali kodwa imiphakathi iyahlupheka uzophepha kuphi ngakuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo
wena yakho i-passport ime njani mkhwanazi
ami yami iseseright kodwa nami nokwesaba ukuthi iyakhona ukubanje imigunzi lana egoli la ngizokwenzani kusho ukuthi izophelelwa umsebenzi kuyamadi ngekhaya ngezihlalela nje
so abantu abaningi benzani nxasokunje
akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela i-passport kunensuku ezimbili kathi sike kunzimena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona ye-passport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela and then umsebenzi uma umphelela baba inkinga eba khona asuye yedwa ozothwala nzima xa udonsa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo
kunzima mfowethu
akunzima mina into ekhona bembona ngani naye umnani kakho ngabe uyavusa ikhanda uma kuyukuthi kuyamehlula kashiye isikhundla ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ekuhlalele nje kungene laba ababa befuna uma bebona ukuthi ama-parties bayehlule kurule izimbabwe abaphume bonke apa ama-parties kudinga nje umuntu oyedwa ongenabandla erule izimbabwe ngibona kungcono kakhulu lokho ngoba thina kwama-parties esikhathele ngapha
manje inkinga yokuthi ungakhethwa ngabantu manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje kungani kunjalo mfowethu
hayi amboni ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka safunda sihlupheka siye esikolweni sithona sibala izi lemgwaqweni sigade ngamasotha kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka sizophepha kephi thina
hayi
siyabonaukukhululeka kwakhona
siyabonga kkhulu ke emkhwananzi ungathina lokusasa baba
hayi imbongile bona
Yes, that is Mr. Tumisani Mkwananzi saying that, you know, one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job. And, you know, maybe he's supporting a lot of people
you
know what is going to happen.
That is something that's...
We'll put
on the
caller.
Hello?
Hello, Maradiko, Achamalar Pasipi, Sevena.
Ndakasimba Babandia now.
Ndaona watembo baba South Africa.
Watembo.
Tom,
mukoma Tom, mungadzora mbichana volume yenyu kana kusunduruka pane radio.
Horai, akadzora.
Aisati yadzorwa, sunduruka ipa radio.
Ya yadzorwa.
Yes. Saka tipe ipfungwa dzenyitinzwa.
Nawo yepassport inoti shungurudzei inini chitema chandanga ndinacho kungoti hedu vanoremekedzwa vamamunavo vaenda ndanga ndoda kubvunza panhau yematruck driver kuti sezvandakaita inini ndinoita cross border achibuda musouth africa achienda kunamibia now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotendererai nemarori aya kuti pasipoti yangu inenge ichiskanwa munyika dzese dzandinopinda asi topuwa kana kabhuku hako kokudzinga
dai taita rombo rakanaka tine vatiri kuedza kuti bate vekwaregistrar general's office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetewo nevekuhome affairs
nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuzimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vachina hanya neurombo kutaura mashoko akadaro anenge akatidzike but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuzimbabwe hapanenge pasisina nekuti right iko zvinoizvi inini kambani haiti kana local kana hwani yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozoenda kunamibia kana kuangola passport handichina handikwanisi kudhindisa ndodii ndonga angaregi motikari yake yakapaka nekuti inini handina ndikiri passport anotsvaga umwe munhu ane zvinhu zvake zvakakwana and then mhuri yopane nzara zvino kutingararama sei
ndizvozvo ndandichida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomewa kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rinoitika kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinofana va zvationera ai havabvumi
ya aiwaiwo
koiyo embasi iyo embasi ikoko vanhu vanogona kunge vari kutotyawo nokuramba kutouya pachirongwa koiyo embasi ikoko havakwanisi here kutipindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvino embasi ikoko kwamuri
hatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndo vatitange tiinavo
oriht asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa chaizvozvo especially kumasadaki drivers kuti passport waienda uchiiskanyisa asi vava nekabhuku kaivakabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mibvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gibbs is saying his passport will expire in 2027.
Mm-hmm.
So he's also a truck driver and is facing the same issue like mm-hmm. the other guy who said his passport is expiring,
mm-hmm.
but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, mm-hmm. but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, mm-hmm. like a supplementary book where mm-hmm. they would, mm-hmm. if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book.
Mm-hmm.
So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even... baking some bread, you yes. know, using some
yes.
new methods.
No, that's it's not new. That no, has been no, used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting.
But you know...
Do you know the name of that bread? What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
But yeah, so it's the caller.
But before you bring the caller,
yeah.
somebody said some Zimbabweans, mm-hmm. some sections are castigating these wood-fired bakeries.
Yeah.
But they clamor for mm-hmm. wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then and you
mold it.
You mold it. There's a lot of this. So we're going to call it.
Hello? Hello?
Yeah, Mdaleli, kunjani, 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 kunjani.
Yeah, Linjan.
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there.
Connection
yes.
problem
yes.
there.
Mm-hmm.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August.
Mm-hmm.
So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
061-9207-7.
He says, I'm watching you guys from Mozambique. Noped is following us right now. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, Linjani. siyaphila ke zingozilo khona ngapho silobani khona pho ke
cho ndizo tina mkoma onias nzuwa avari kunyora zvakanyanya varida kupinda muchirongwa saka handisi kuzoya kuti namba yavo iri kutadza kuita here nokuti vanoconnecta manhamba vari kuedza maproducer edu kuti vange vachiwa connecta mukoma onias nzuwa hanze ndovanda achitaura vambobvunza kuti sei muri kufonera vanhu vasingazive pachirongwa asi tinotenda muzinda hanzi chitipai zvenyu nhamba dzenyu imi vashamarari tifone isu nhamba dzedu ndidzodzo 001-202-619-2077 hanzi tine mumwe mutero.
Yes, lo muntu lapha ecingweni, can you hear us baba? How are you? Hello, kola. Kunjani kola kola lapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto? Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Kola, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon iDebele Ndlovu uthi ngilibukele bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona lapha esitikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele. Ngosidinga inomboro yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Khumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amatshono bakithi. Ye, utshona njani mfowethu? UStephen uStephen Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguStephen igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima selibonani bafowethu, basakazi khona ngapho, kunjani ke Dingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda okhona ngale kule Botswana ule nkinga enkalada. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisemba lamhlanje kalayo sebe bamdeporta wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo ezakwenzani. So uyakha izindlu ulama projects amakhulu kakhulu
kona
ngalo kule Botswana
engasirwa pa
ya kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu, kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport.
Ngenxa yepassport,
ya kona is a big problem.
Ndizvozvo.
Yeah.
Kungochete mutemo wangu webasa hundibvumidzwe ndikubvunze iwe kuti yako yakaita sei passport asi.
No, yeah.
Handibvumidzwa
hangu. I won't comment.
I know. Ndizvozvo.
Yeah. So
dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda.
Yeah.
Havasi vari kunze chete. Kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika, havakwanisi kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport.
Yeah.
Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana waurwere wakasvika pakadii kuti uzive uchikwanisa kuitirwa emergency passport, asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisingangwe zvakanaka vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika. Vari kukundikana nokuti hama idzi dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwokuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa, asi kana pasina mapepa zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu, amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke fowethu, siyabona vantu vanenge bathi abanye vakakhulesikume lavo bathi wangcona kuti kulungisa ingwalo leziyani ukuthi njengoba ipassport inga-expiranga kodwa sokuexpireke ama-pages ukuthi asekho. So sokungcona bedinga ama-booklet nxa bedlule ibhoda kudinde i-booklet ngapha ipassport iyabe right. So ke khonapho ongani ungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezi ezo zimchikatika uyabona
ukarasa kabhuku ikako
zokuhlupa manje kube yokuchaya isikhwama yabo, ngoba nxa uhamba endaweni ezijabo eSouth Africa uhamba eAngola uyahlangana labanye sivile ukuthi abantu abangamasela
nokuthi passport inenge yakanaka kuti kanda yakarasika wadhinda.
Yeah.
Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa.
Kunjalo.
Zvino kana kari kabhuku aka dzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha.
Yeah.
Mukati mumapeji ari kungozodhindwa.
So
kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndinda kapinda munhu.
Yeah. Kubo netori zuri.
Yeah.
Wanaiwa.
Yeah, wanaiwa. Oh yeah,
yeah.
Wanaiwa.
Exercise buka rapera.
Hai dambudziko. Hanzi unoseka namuse rugare.
Yeah, kunzima foi.
Regeti muzwa kuti pane mumwe ari mutereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes, okay,
regeti muzwa kuti vamwe vari kuti vamwe vari kuti tingotarisa pashona panapa tina mukoma Courtney Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimboyai kuJohannesburg ndo zvatiri kuedza kuita handisi kuti chii chiri kuitika manhamba haizvi kutonyarira kwatakaita kutirikumirira kuti tikwanise kufonerai titaure nemi asi ndofunga pari kuita dambudziko kuSouth Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me naivo mukoma mukoma tinotenda namba dzenyu tazitora tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi ndo vanhu vatiinawo pano tinawo tarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare Gibbs.
Yes, we've got Kuda Musere who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdedi was proactive and allowed people to pay in forex. We need to be documented. Why can't they charge in forex? So charge us in forex and we are going to have our passports. Uh-huh. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Dube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, and Studio 7, we thank you so much. Then we've got Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call. Then Matthew says, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then I've got Tops who says, I'm still waiting for your call, you guys, so let's maybe we're going to call them. Sure.
That's true.
Yes.
Gaitu ngana batishi komba ila manamba, tichipa kune wariku kwanza kutu wanga washibatira
kukwoni. Yeah, kunjalo. Then uzo kwe unkuru ile kwe, kuti mtoa zomu ulite mtembo lo chonga linjani kuna hapo. So Nkosti is saying, hi, Chonga. So I think Chonga is saying, yeah, kunja nikola hapa for it.
Inyapila,
ndoto. Yeah, utiapila. Mtu wamuza, Chongu ya kulumisi njeweze sivili. Uwea ngezula. Uzo uwea umusunduzu wa lovu, uti lichona njanwa for itu, nilibugele kuna manji. So Zuluganda bangalis bugele, kumbe lise ndaona sieneo. Lise chenu kuti into za mpasport lezi kuhamba kanjani. Sia kumbula ke stokelo baba Ulivet Spanda, Ose Botswana. Ututwene nzima sivili. Siyaza mbuzi kufoni lapo kona kuna hapa baba Livet. Umefishu kutifoni yako ya vulega. So kesina zichonga kume sutula banyo kuna hapa.
Ya kechu wana kutuwa na vekuta ura na wele. Kutie zune shufunga tamu zikura turguita ndere nare. Rega iti gonzi kwa kutipane wa mwere wadiparu nare. Alo?
Ye. Alo, kulo munti kumani?
Tina.
Ye, sasulo baba ke Ulivet Spanda. La vekti mwenye nukuna ngale kwa ule Botswana. Ii baba Spanda, unga uchono njani?
Nchoni ile, Mr. Kitu.
Ya, siya bwa wakuruge. Akustele kwa utubolo wako ule passport kuna?
Hey, utubolo ule passport iba banjana. Ate nkuchede emini la pana. Hey, nga apply passport ingo mwoti semba. Kanyele utilami. Maybe ngaba nisebenza nge free manje. Hey, kwe shuli. E passport iyalela kona ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi wakhasa ufaka nini i application yakho yokurenew njalo bathi nqa khuluma lapho.
Ah mamba fonela bathi basa ama passport apply ngo December ka tsavaka bilawo into yabathatha njela yona. La kuthangile ngifonela still bekhuluma ngento yodwa.
Bathi yini small kona?
Ai, angaba busu kuti problem yini bona vakhuluma nje kuti nosisalindela ma-passport kakabuye kasikabi lawo.
So wena ke isimo okuyiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Hayi, ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisisebenzi ngoba sisebenza nje salokhu kusijontshela nje but masithola siyabanjwa sibili deportwa into vele siphila ngayo siphila ngokuwatcha sidiportwa siwatcha sidiportwa siphenduke.
So ngizwa kuthiwa basanda ukuwenza khonokho kuwe kubuhlungu kanganani nxa bekwenza into enjalo wena umelela ipassport yakho?
Yeyi kubuhlungu baba, kubuhlungu sibili kakhulu. Mawubotsha ukwazi ukuthi azange u-apply kumbe azange ube le passport kungcono ngoba uyawusipha no ngizathola imali nge-apply passport. But makuyikuthi so apply njalo saloku vele mina nga-apply ngithembe ukuthi maybe izathatha inali ye-3 months. Manje 3 months seyadlula, le 6 months sezadlula. Asakwazi ukuthi sibili kungabe i-problem engaphinde plus amapholisa these days akeleniki.
Singathi ke
ngathi ahlasela sibi.
Wabhadala malini ukuthi uthole i-passport yakho entsha?
Ngabhadala $53.
Kwakuyi-US dollars, ne?
Yeah, $53.
So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthwa lisenzima njani ukuthi ugcine usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, okay, I'm going to go to the baba Olive Spanda. So lowile kodwa ke he was trying to explain like what I said initially. That is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year, so he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months, mm-hmm. and he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And he, I heard that the Botswana police, they're
all over. Yeah.
Their ratings, foreigners without passports.
That's right. And he was deported recently. He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim.
Yeah. Mm-hmm. So Hello.
Hello, Baba. Munotambayri.
Dagasimbandia now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, ndo gare ku Jezi hiri ku Chipinge.
Mangezi.
Mangezi ya.
Chipinge from Chipinge. Thank you so much. Maita basa mapinda mushirongwa nhari dzinenge dziri kuti nesei. Totarisira kuti muchakwanisa kuti muchikurukura nesu. Tipei pfungwa dzenyu.
Ndinoda kuparisa hama dzangu dziri ku Jezi hiri ikoko mukoma wangu anoita Time Out Mangezi, Rodeo Mangezi, and ndine mwana wangu kuti akatore ndakapulai passport yake unoda kuve ikoko kuAmerica. Saka risati rabuda 5 October 2017. Saka ndizviri zvakamira sei ipopo apo.
Muri kumboenda here muchicheka nokuti dza 2017 inoda ingwe yakabuda baba kare kare.
Akambomunyorere message yekuti yayo obva azoti tichazokunyorera kuti ine. Saka handichazivi zvemene nekuti mwana wangu tikuda kuti auye ikoko kuAmerica uko.
Aiwa, ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapasipoti anofanira kunge akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwana komana musikana.
Musikana, ini ndiri kupitori South Africa kuno.
Okay. Aiwa, itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa.
Kana kuti ndikavaponera zvinoita kutika.
Ndofunga zvinoita iya.
Vakomana uyu. Ndaido kuparisa mukoma wangu anoita Time Out Mangezi nehama dzake dziri nemunini wangu anoitwa Rodeo Mangezi ikoko kuchipinge ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi ku Days.
Daisy Hill.
Daisy Hill.
D-A-Z-Z-Y.
Okay.
H-I-L-L.
Okay.
Unana mune iri kwa skuru.
Daisy Hill. Aiwa maita basa.
Ndatenda hangu ine vachoko yenyu kuri kutaurira pastudio 7 apo.
Thank you so much. Tichitenda nekuti teera kwamunoita muchirongwa.
Chirongwa chito chifarire zvakashata nekuti chichitaurire zvekunyepa.
Ndizvozvo. Thank you so much.
Mukadzi wangu anoitwa Dari. Mukadzi wangu anoitwa Dari Chikukwa. Nemwana wangu anoitwa Winnie Mangezi.
Dadada autobvunza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba uko.
Ndofari kuti zvifunga nekuti ndinoende kanyi pagore kamwe chete ndikabve January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevaningina uchikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wei kuchengete musha wangu baba.
Kuchengeta musha iyo musipo musiri muri ku South Africa kumarimuka.
My God, ndiri kuti pano ndi zviwayo.
Aiwa tinotenda zviwayo. Thank you so much. Gibbs, that's Mr. Mangezi.
Bye-bye.
He comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm-hmm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017,
mm-hmm.
and she later received a text message
yeah.
informing her that the passport was ready. Ah. She went to collect it, but it was not there. She was told to return later,
mm-hmm.
and up to now, she has yeah. not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He forgot his wife.
Yeah. Because he says once a year
he saved the best for the last
year. Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Chonga, when you live in Johannesburg
yes.
for 3 months.
For 3 months.
When you go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say Maranda Tsoka.
Mujubek.
Maranda Tsoka.
Yes. Hello. Don't forget to
know. Yeah, I think we've got a caller there.
Yes. Hello.
Mm-hmm.
Hello.
Hi, but you're up in India now.
Marare,
but for you, and it's the ultimate monogonary, what the family of China is going to be.
Yeah, just before. Why?
Yeah, but the Kuno, and it's the ultimate Wanga Kunga Ganaka. No, the line, the connection is poor. We are calling you back.
Yeah, what do you seem to get? This morning, I'm going to go Facebook, I'm going to go to VOA Studio 7, VOA Shona, VOA Indebele. I'm going to Twitter, VOA Indebele, I'm going to Studio 7. So, this is the Columbo Spont, this young happy. So, I'm going to go to Tuli Masoga, Uti Namingo, and Columbo Dube, and Kulheni. Stephen Mpofu lapho yabhala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeza yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela ukwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu. So this guy is saying, you know, Stephen Mpofu, he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back. What has happened to that? So if the government doesn't have money, they must give them this kind of a thing.
Okay.
So but it used to happen.
But
right?
The problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know,
yes.
with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe
that's
they get. Yeah.
Yeah.
This could be the breaking point. I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then we go to Nkululeko, we have Kulumala. Uthi nabasakazi sesaba zimpala. Sesakhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. So we are not worried about this.
Not worried about
passport. No, it's not a joke.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know?
Yeah. Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever you want.
Yes.
So we've got a call. Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Ndiani. Ah, you are from Zimbabwe, no more.
Yeah, I'm from Zimbabwe. I'm from Zitakawe.
Zitakawe. Mnona problem yoti ngeta mnumga ndiye kuti vanhu vacho chaivo chaivo hurumende haigoni kuti taurire chokwadi chaicho chaicho chiripo.
Yes.
Zvino mid August tinopfuura August iye kusina chamboitika.
Yes.
Look here, kuno kuti neiwana nila shukuru wari shuwa wari kutoshupika izvezvi awana chokubata izvezvi wari kudipotwa tozo dini towe ya vano ya kuno kuhozo bate chi
yeah
andi maona problem ya izina yoyo.
I know.
Chaka, you are trying to help us know that you have to be able to pretend to be able 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 Saka mid-August ya wanere wa kungota ura kukuta ura wanu chetu kuzivati ura hiki mid-August. So mid-August zato pera, wachata urne zazo za pera.
Drupi ya trupa nkwata adishita iwa. Tumbo wapa benefit of the doubt.
Tumbo, miro otaka dewe, lazinda ya mishuwa kutu mid-August, wati noto pula, nushika muna na October, December, nyayasajizo, vichi mwene itza.
Ayu, ataida anda ziwa, stare nyunda ya kuchaga, emu nana December, emu muna na October, kuti maona eri zvaitika kana zvavadeliver, kana kuti maona eri vakundikana kana pasina chaitika, zvino marambira zita handigona kuzokutsvagai manje.
Ah, horaini mungozi zita kutozi mutetwa chete.
Aiwa, pakanaka baba mutetwa, thank you so much.
Madai zita kutozi mutetwa chete.
Maita basa va mutetwa.
Thank you very much.
Morara zvakanaka. Gibbs, that's a caller, Mr. Mutetwa from Harare. He says the problem with the government is that he does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they will forget about
this other issue.
This other issue.
Yeah.
Yes.
So, what's
happened to Mr. Swanda? We still
have
him online.
Phone dropped.
Oh, okay.
Yeah, so what was this? Koko Moyos is Diva. He's saying, I'm watching you guys, and thank you for this program. It's quite informative. Then what Kanyamoto is saying, this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So, you know, these guys are just trying to cheat us. Then we've got Perai says, yes, they must touch in US dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So, do you have any
personal... Tine mkoma tinotenda muzinda. Anzi, ndine urombo dzokurai zvakare namba dzenyu. Wada kutumira namba dzao. 001-202-619-2077. Ndo namba dzedu. Mkango fona izozo. 001-202-619-2077. Tino kubatai. Tine mtereri. Alo.
Alo.
Alo. Ndiyane alo.
Zunza.
Oh, mkoma oni ya mazopinda mchirongwa za?
Zunza.
Mkoma ndi oni ya Zunza ka?
Ndi nomeni.
Nomeni Zunza.
Aume Nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara. Nika ya ita Nzara?
Ya ita Nzara. Nizile kuti, tulo ita si nika kana mbaga mirazo.
Yes. Chichukuru cha mrukunya nyochema?
Chikafu jajo nukushakato nyanya.
Chiri kushaikuwa, erika wa chiri kudura?
Chiri kutodura nukushaikuwa. Tuo siripo.
Atumu storo chine chirimu? Yeah.
Maya acho, mari hukui wana apana.
Hakuna mari. Saka zonzi iwi na mkoma dambu zikuweringa gaji zikuwa sengi?
Andi zile wakumana kutitino itashi.
Hello, phone yao iri kumboita ichi dzima.
Hello?
Phone yenyu inga mboita ichi dropa.
Ora iti, nati kuno shiga sisi, nino tevira, ati zote pane yozaka mirashe.
Tino mbozi, kwa masanga na anubasira ichi nza haku, kwanisa ubasira ni mma guta, ni mma doroba, zaka mirashe yezu.
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Ya, paka uma. Saka Nzara hii, ili kunyanyobata kumusha kana mtaundi?
Kuma taundi ni kumusha zile.
Zango fanana?
Zango fanana bozi, maari chaje utungle wana hapana.
Ya, hii watu notenda. Kurukonya ema pasporti mune wana wase?
Hii, mtolipa, asha chaje ya kakwenya misa hiyo.
Imi muna mune passport yenyu here?
Yakato expire iyoyo yakato expire gorera pera here saka kuti tinogadzirisa imwe
hapana. Aiwa tinotenda zvikuru ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuriitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nokukuteerera ipasi studio kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Tinotenda. Thank you so much, Mkoma Onias.
Yeah, thanks.
Thank you. Gibson, Mkoma Onias. says people are suffering, they are struggling to get food, both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Livet Spanda, the Zimbabwean living in Botswana. Standing office keeps to be in Washington, D.C. till we meet again next time. Bye-bye.
Neni zvinga kandemiri mutenda vose vakwanisa kupinda muchirongwa nemi musina kwanisa kupinda muchirongwa ramba mutsikira tinotenda morara zvakanaka.